Vamwe vatengi vataura neStudio 7 muHarare nhasi vati kupararira kuri kuita chirwere checoronavhairas pasi rose kwave kuvapa kuti vagare vakatenga chikafu chakawanda kuitira kuti vasazoenda kuzvitoro kwavanogona kunosangana nevanogona kunge vane chirwere kana chichinge chazopinda munyika. Izvi zvinoteverawo mashoko emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro pavakakurudzira kuti pasawanikwe pane vanhu vanodarika zana vanenge vachiungana vachiti izvi zvinowedzera mukana wokutapuriranwa kwechirwere checoronavhairas kunyange hazvo hurumende ichiti chirwere ichi hachisati chapinda munyika. Mumwe wevanhu vaswera vachitenga chikafu chokuisa mudzimba ndamai Lenita Kadehere vanogara mumusha weAvondale avo vati vaswera vachitenga chikafu chisingakurumidze kuora kuitira kuti vagozowana chekudya panguva inogona kunge chirwere checoronavhairas chapinda munyika.
Tiri kutenga zvinhu in bulk because hatisi kuziva kuti zvinhu zvinei zvange zvakamira sei nenyaya yecoronavhairas iri kungotaurwa kune dzimwe nyika senge South Africa iri padhuze nesu vari kugadzirawo nyaya yecoronavhairas. Takatonzwa kuti bhodha riri kuvhara futi paBeitbridge, saka tikagogara tine zvinhu zvedu mudzimbo zvekudya kuti tisafiwo nenzara panguva yacho, nekukwira kwezvinhuwo zvingatotibatsira tikara tikagara tine chikafu chedu mudzimba.
Kunyange hazvo vamwe vakaita samai Kadehere vatanga kutenga zvinhu neuwandu, vamwe vatengi vakaita samuzvare Patricia Murahwa avo vati vanogara mumusha wemufakose vati vane chido chekugara vakatenga chikafu kuti chigarire mumba kuitira nguva ichazenge yorambidzwa vanhu kufamba-famba kana chirwere checoronavhairas chapinda munyika, asi homwe yavo yakaboka zvokuti vave kungoti chero zvazvaita bhurugwa rebenzi.
Kuri kunzi mari tinayo, tinotokwanisa kutonotengawo zvikafu zvedu in bulk kuti tisazosangane nevanhu kuti timhurusane kana kupararira kwechigwere uku pangungoti wanawo tiri pari nani.
Vamwewo vatengi vakaita savatinos Manjengwa vanogara mumusha weGreendale vati vatenderera zvitoro zvakawanda vachitsvaga mishonga inoshandiswa pakugeza maoko kuti agare akatsvinda kana kuti masanitaiza, asi anga asiri kuwanikwa muzvitoro zvizhinji.
Hakuna sanitaiza ndawana from Arundale, Avondale, Fife Avenue, Montague Shops. Hakuna hand sanitizer irikuwanika pamashelf pese, hapana hand sanitizer. Even namutsvaga futi ma Dettol wipes so far hapana chandati ndawana, nothing yet.
Vamwe vatengi vakaita savatendaisawo nyama vaudza Studio 7 kuti kune zvimwe zvitoro zvichiri kuwanikwa masanitizer aya, asi kuchidiwa mari yekunze yavanoti iri kuvanetsa kuwana.
Masanitaiza acho obva wakwidza abva atanga kutonetsa achawanika, vanawo vasara vashoma mamwe masupamaketi nevamwe mafamasi akutotengesa nemaus $4.
Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti veruzhinji vanofanira kugara vachigeza maoko avo uye vanokwanisa kushandisa sipo kuti vagare vakashambidzika uye vasagare vachibata kumeso nemaoko ane tsvina seimwe yenzira dzekuderedza mukano wokubatira chirwere checoronavhairas. VaMoyo vati chirwere ichi hachisati chave munyika, asi sehurumende vakagadzirira zvakasimba kurwisana nechirwere ichi chikana chikapinda munyika. Asi vakambove gurukota zveutano vaHenry Madzorera vatiwo dambudziko rekushayikwa kwemasanitaiza muzvitoro rinosiya veruzhinji vari panjodzi. VaMadzorera vati izvi zvinoratidzawo kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere checovid-19. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutengeserana amai Sekai Nzenza kutinzwe divi rehurumende panyaya yekutenga zvinhu neuwandu kwave kuitwa nevamwe vatengi, asi imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vashanda nesangano reLabour Economics Development and Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati kumhanyidzana kuri kuita vanhu kutenga zvinhu muzvitoro kunogona kukonzera kushayikwa kwezvinhu muzvitoro zvizhinji. Kunyange hazvo hurumende ichiti chirwere ichi hachisati chapinda munyika, pane vanhu vakati kuti vakambofungidzirwa kuti vane chirwere ichi vakazowanikwa vasina mushure mekuongororwa. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere chenovel coronavhairas icho chakatangira muguta reWuhan kuChina chauraya vanhu vanodarika zviuru zvisere munyika dzakasiyana-siyana, uye vanhu vabatwa chirwere ichi vanodarika zviuru mazana maviri pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.